Ininzi ni marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misore na uzelu zanasi chishanu nyamavuvu 31 2018. Vanu vanokuvara zvakaipisisa kuchipinge zvichitevera mirizhonga yezve matongerwe enyika yakaitika nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanovhura urongwa weHarare Agricultural Show yegore rino vasati vasimuka kuenda kuChina. Sangano reZimbabwe Christian Alliance rokurudzira vaMunangagwa kuti vafambise urongwa wekuzvitonga kwematunhu kana kuti devolution sekuvimbisa kwavakaita pavaitsvaga rutsigiro. MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti tsamba iri kutenderera pa social media ichiti munyori mukuru webato iri va Douglas Monzura vombomiswa basa haisi yechokwadi. Makanzura matsva akasarudzwa mukanzuru yeBulawayo anotoreswa mhiko. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa rwendo rwavaMunangagwa kuChina panguva iyo nyika dzepasi rose zvikuru dziri kumavirira dziri kugunununa neurongwa hweChina hwekukweretesa nyika dzichiri kubudirira mari yadzinozotadza kubhadhara izvo zvinozoita kuti China ibate upfumi hwenyika idzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatsei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.